manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo gunyana 27 2020 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakokera vanhu kuti varatidzire munyika sezviri mubumbiro remitemo. WFP inoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere nezviuru mazana matanhatu vanoda chikafu muZimbabwe zvikuru kutanga mwedzi uno. Tine huruguro negurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe zvine mazana masere nevatatu kana kuti 7,803 zvichitevera kubatwa kwevamwe vanhu gumi nevatanhatu nechirwere ichi nezuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi ava havana nhoroondo yekumbobuda kunze kwenyika. Hakuna munhu akashaya nechirwere ichi nezuro zvichireva kuti vanhu vafa kusvika pari zvino vachiri mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227. Vanhu vapora vave zviuru zvitanhatu zvine makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 6,067. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu gumi nezuro. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vari kurwara pari zvino vanosvika chiuru chimwe chete chine zana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 1,122. Masvingo ine munhu mumwe chete ari kurwara uye ndiro dunhu rine vanhu vashoma vari kurwara. Matabeleland South ndiro dunhu rine vanhu vashoma vabatwa nechirwere ichi vanosvika zana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 133 chete. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuCenters for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana zvine makumi mashanu kana kuti 1,450,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa kusvika pari zvino zviuru makumi matatu nematatu nezvishanu zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 35,299. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 35,299. Vapora vave kuda kusvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1,200,000. MuSouth Africa ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Vabatwa nechirwere ichi munyika iyi chete vanodarika zviuru mazana matanhatu zvine makumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 669,000. Vafa vadarika zviuru gumi nezvitanhatu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 16,376. World Health Organization inoti iri kushushikana zvikuru nekukwira kwehuwandu hwevanhu vemunyika yeSouth Africa vabatwa nechirwere ichi mumazuva manomwe apfuura. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi matatu nematatu ane zviuru mazana masere kana kuti 30,800,000. America ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Pavanhu vanodarika mamiriyoni manomwe kana kuti 7,000,000 vabatwa nechirwere ichi muAmerica, vafa vadarika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000. Vanhu vafa pasi rose vasvika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 994,000. Vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemaviri ane zviuru mazana manomwe kana kuti 22,700,000. Va Vachitaura pamhemberero yebato ravo yekusvitsa makore makumi maviri nerimwe muHarare nezuro, mutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti bato ravo riri kuronga kuratidzira nyika yose vachiti munyika maberekera ingwe. Vari kupomera hurumende mhosva yekuponda kusunga nekushungurudza nhengo dzebato ravo. Muteedzeri wemutungamiri webato iri Vatenda Ibiti vakatiwo ikodzero iri mubumbiro remitemo kuti vanhu varatidzire murunyararo. Vachamisa vakati vachakoka munhu wose munyika kunhimbe yavo kuti aratidzire kutsutsumwa kwake.
Just to mention but a few. Balaji Punza, you know our comrades whom we have lost 2,000 on account of politics. Just 2017, 105 people have been abducted and it's on record. Just from 2017. If I have a crisis, means you are the crisis. Because a crisis cannot observe or discover that there is a crisis. It cannot discover or describe itself. You are part of the problem if you cannot see that there is a crisis. This country is degenerating and we must make sure we stop that degeneration. In 2019, just in 2 weeks, we had people almost 17 my citizens on account of politics. And they were killed just for daring to challenge. Almost nearly 50 people died of cold-blooded murder. Yeah, politics. You remember the January ones, you remember the August ones. This is what has happened. And this struggle has been a difficult struggle. It has been a tough road.
Mashoko avachamisa anopesana zvachose nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avakaudza musangano weUnited Nations General Assembly nemusi weChina kuti muZimbabwe mune runyararo.
The raft of political reforms will benefit the generality of Zimbabweans as we consolidate our respect of human rights.
SeZimbabwe tinokoshesa zvikuru kodzero dzevanhu uye kubatsana munyika nekushanda pamwe. Izvi zviri kuitwa kuburikidza nenhaurirano dziri kuitwa pasi pePolitical Actors Dialogue, POLAD, idzo dziri kubudirira zvakanyanya.
United Nations Secretary General, the High Commissioner for Human Rights, and the Special Rapporteur on the Right to Food.
Vachamisa vakatiwo bato ravo harisi kuzomanikidzwa kuchinja zita rekuti MDC Alliance, vachitiwo havasi kuzomanikidzwa kushanda neZANU PF sezviri kuita vamwe vanopikisa. Mashoko aya anotevera chisungo chakaitwa neMDCT iri kufanira kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe kuti vari kuda kushandisa zita rekuti MDC Alliance musarudzo dzemunazvita dzemabyelections. Vachamisa vanoti chinangwa cheZANU PF ndechekuda kuti nyika ive nebato rimwe chete reZANU PF chete pasina anopikisa. Hatina kukwanisa vakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU PF vaPatrick Chinamasa kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Bazi reUnited Nations rinoona nezvechikafu reWorld Food Program rinoti riri kutarisira kuoma zvakanyanya kwezvinhu muZimbabwe panyaya yechikafu kutanga mwedzi uno kusvika muna kurume gore rinouya, zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapera, kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi uye chirwere cheCOVID-19 chakapa kuti vakawanda vatadze kushanda sezvo vachinzi vagare mudzimba. WFP noti vanhu vanogona kusvika mamiriyoni masere ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 8.6 million vanenge vatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe mukupera kwegore rino. Izvi zvinoreva kuti vanhu vanodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% munyika yose vanenge vasina chekudya. Uwandu hwevanhu vanoda chikafu mumadhorobha hunonzi WFP hwawedzera nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Mombe dzinodarika zviuru makumi mana kana kuti 40,000 dzakafawo nezvirwere zvopa kuti varimi vakawanda vaomerwe neupenyu. WFP iri kutsvaga imwe mari inosvika mamiriyoni mazana maviri ane makumi mashanu kana kuti 250 million kubatsira Zimbabwe. Asi kushaikwa kwevanobatsira kunombopa kuti WFP ibatsire vanhu vashoma shoma pane vainenge yakatarisira. Ko, hurumende iri kubatsirawo sei vanhu vari kuyaura nenzara ava? Tabata gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo, Paul Mavhima.
Hurumende yagara ine chirongwa chekubatsira vanhu vanenge vaine dambudziko rekuve nenzara. Kune vanogara vachibatsirwa nehurumende nepamusana pekuti havakwanise kuzvibatsira nguva zhinji. Zvakadai sevanhu vakwegura, zvakadai sevanhu vanorarama neurema, zvakadai sevana vakasiwa nevabereki, vana vari nherera. Hurumende inobatsira nguva dzose. Asi hurumende inozowanikwa zvakare ichibatsira panguva yekuti vanhu vaita drought, panguva yekuti vanhu vashaya chikafu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
KuManicaland pakaita cyclone Idai, nzvimbo zhinji dzakakukurwa nembeu dzikakukurwa. Saka hurumende yakaonekwa ichipindira ichibatsira. Iko zvino tinenge tichisevenza pamwe chete ne United Nations Organization inonzi World Food Program pakuti tikwanise kubatsira avo vana nemhuri dzeZimbabwe dzinenge dzisina kuwana chikafu chakakwana. Ndine chivimbo chokuti tichipinda munana October, November, December tinofanira kuti tinge tine chikafu chakakwana chinobva kuhurumende nechinobva kuvanhu vatinosevenza navo kuti tikwanise kupa vana veZimbabwe chikafu pasawana kana mumwe chete zvake anofa nenzara.
Saka pari zvino muri kuita sei kubatsira vanhu?
Izvozvi tiri kudistributa hupfu.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo, Paul Mavhima, vari parunare muHarare. Vamwe vari kubatsira vanhu vari kushupika ndevemachechi. Kuti tinzwe zvizere, tabatawo munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Dr. Kenneth Mutata.
Pari zvino zvirongwa zvekubatsira vanhu nezvekudya zviri kufamba zvakanaka zvikuru kunzvimbo dzakaita sekukwaseke, kwagutu. Asi iye zvino tatanga imwe program kumaTableland North neMateableland South. Tatanga program yekubatsira vanhu ikoko nezvekudya. Kunana seke ichatiri kunyanya kuconcentrate pachiri kubatsira vana mai vari kupa vana mukaka, vana mai vari kumwisa, then nevana vari pasi pemakore 5 zvichidzira kuzasi kuvabatsira kusimudza utano hwavo. Ndiyo program iri kumanya neZimbabwe Council of Churches pari zvino.
Rubatsiro ruri kubva kupi, Reverend Mutata?
Pari zvino chirongwa ichi blessing tiri kubatsigwa nemamwe machurch ekunze kweZimbabwe, for example church ye United Church of Canada iri kutibatsira kufida vanhu kumasvingo province. National Christian Councils of Australia iri kutibatsira kuita mamwe mafeeding programs especially evana vadiki. Kozoti isusu munomo muZimbabwe machurches zedu anonge achiita ma contributions kana aripo ma contributions iwawo anoshandiswa kubatsira kufida vanhu vari in need.
Chirongwa ichi muri kutarisirawo kuchipeta vanhu vasati vakowa, hamuzoone pachita dambudziko here ipapo, Reverend?
I think a blessing pane challenge yekuti vanhu vanokwanisa kuzviriritira here panopera urongwa uhu, nekuti isusu urongwa uhu tiri kupedza by November, but kana takatarisa vanhu vazhinji ndiyo nguva yavanenge vari mubishi rekurima vachitarisira goho ravo kutanga goho remagreens munana March April. Saka zvinoreva kuti patinopedza urongwa muna November vanhu vanenge vari panguva yakaoma chaizvo. Blessing
munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vari parunare muHarare. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gakava rekutanga revarikukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica kana kuti presidential debate riri kutarisirwa kuitwa nemusi wechipiri kuCleveland, Ohio, pakati pemutungamiri wenyika vaDonald Trump vemaRepublicans navaJoe Biden vebato rinopikisa remaDemocrats. Ohio idunhu rakakosha zvikuru musarudzo, uye hakuna munhu kubato remaRepublicans akakunda musarudzo asina kukunda mudunhu iri. Australia yatanga urongwa hwekuedza kuwedzera uwandu hwemhuka inonzi bilby ine nzeve dzinenge dzetsuro inowanzobuda usiku kuti tsvage chikafu. Mhuka idzi idzo dzainge dzofungidzirwa kuti dzatsakatika dzave kuchengetwa mutaronga Western Plains Zoo kuNew South Wales kuti dziberekane pasina zvikara zvinodzivhima. Panofungidzirwa kuti pasara mhuka idzi zviuru zvipfumbamwe chete mumasango emuAustralia. Vakuru vakuru vehurumende yeFrance vanoti mumwe murume anova chizvarwa chekuPakistan akabaya vanhu nebanga anoti aifungidzira kuti vanoshandira rimwe bepanhau rinoita zvekusetsa vanhu reCharlie Hebdo sezvo rainge raburitsa mufananidzo yekunyomba muprofita Muhammad. Mapurisa anoti munhu uyu ainge asingazive kuti bepanhau iri harichashandise maofisi araimboshandisa muParis mushure mekunge vanhu gumi nevanomwe vaurayiwa pamaofisi aya muna 2015 nevamwe vanopfurikidza mwero mushure mekuvapomera zvemhosva yekunyomba zvakare muprofita Muhammad nemufananidzo yavakadzokorora kuburitsa zvakare gore rino. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine huru kurona vaItai Masango muzvina bhizinesi wechidiki wechikoro cheUpsai Driving School kuchiredzi. Tikubata nyaya yezvechirwere cheCovid-19, tichinzwa kuti chirongwa chelockdown icho chakanangana nekudzivirira kutekeshera kwechirwere cheCovid-19 chakakanganisa here bhizinesi ravo. Vamasango, ndinomugamuchirai muchirongwa. Chirwere cheCovid-19 pamwe chete nechirongwa chelockdown chakakanganisa here business renyu rekudzidzisa vanhu kutyaira mota?
Chirongwa chelockdown chakakanganisa business redu zvikuru pakuti takabva taregera kuitisa malessons. Zvinova zvinhu zvakatipinza panzara nekuti kumalessons ndokwataikuwanira mari yedu yekuti tishandise.
Mavhiki maviri apfuura mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nyika yose kuti tave panhanho rechipiri kana kuti level 2 yechirongwa chelockdown, icho chinopa mabhizinesi mazhinji mukana wekushanda zvakanaka. Panguva iyo yakati rebei vaakukwanisa kushanda kusvika 6:30 manheru, uyezve zvinhu zvakafanana neintercity travelling zvaakubvumidzwa. Makatarisira kuti muchange muchivhura chikoro chenyu here panguva iyi?
Chokwadi ndechekuti tanga takamirira kuti tivhure, saka danho rakatorwa nemukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa. Isu seyuma driving school takari tambira nemaoko maviri nekuti takatanga kuita ubasa tichiwanawo chihuviri.
ma business mazhinji ari kushanda pari zvino ari kutora matanho ekudzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 makambani avo. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvematanho amuchange muchitora mukudzivirira kutekeshera kwecovid-19 panguva iyo muchange muchidzidzisa vanhu kutyaira mota.
Pakudzivirira chirwere cheCOVID-19 tichange tichikurudzira vadzidzi kuti vange vane maface mask kuvasanitizer nekudzidzisa mudzidzi umwe chete panguvawo panguva yelesson rake sezvinodiwa neWorld Health Organization. Tichiti after every lesson toita sanitize mota yedu kuitira mumwe mudzidzi munyuwana.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Nguva ndiyo yadyanana vamasango. Petai hurukuru yedu nekuudza vateereri kuti kana vachida kubatai parunhare kana kuti pasocial media vanokubatai sei.
Vateereri, tinokurudzira kuti vauye kuUpside Driving School iri muchiredzi vatore madriver's license avo. Tine tarisiro yekuti mahofisi ekuVID achatanga kushanda kubva musi wa1 October. Saka tinokokera munhu wese asati ava negwaro rekushofera kuti andibate, tibatsirane. Vanoda kundibata vanondibata paFacebook akaunti yangu yakanzi Itai Masango kana WhatsApp namba yangu yandinogara ndiri online nguva dzangu zhinji inoti +263 774 362 646. Namba dzangu zvekare +263 774 362 646. Profile picture yacho inenge ine rori ratinozoshandisa kuti vanhu vatore malicense avo.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Regai nditore hangu mukana uyu kutenda vaItai Masango nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Muri Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muine Mike Hove 8 to 9 p.m. pano pane pfenyuro yeStudio 7. Anokoneka ine mufaro. Ndinonyu Mike Hove, muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Ndinofara kuva nemwi muchirongwa chedu chezvechitendero. Ndini wenyu Tanonoka Wande ndichiti makare ayo Mwari aitaura nevanhu vakawanda kubva kuna Adam, Noah, Abraham, Moses nevamwe. Mwari achivaudza zvaakanga achida kuti zviitwe. Sei nhasi Mwari asisatauri nevanhu pasi pano sezvaiita mazuva ayo? Kutibatsira nenyaya iyi tina mufundisi Blessing Makwara.
Mindiro tinoiwana kubva kubhuku yavaHebheru inoti ratidza kuti Mwari vakataura kumashure muOld Testament kusvika panguva yaShe Jesu Kristu kuburikidza nevaprofita mumazuva akazoteera Ishe vauya neano atiri mumazuva ano. Bhuku inotiudza kuti mazuva ekupedzisira Mwari vakataura kwatiri nomumwanakomana wake Jesu Kristu. Shoko rake rine simba, ndiye mukuru kupfuura vatumwa uyezve nevaprofita. Saka isu tinofanira kuteerera zvikuru zvatakanzwa mushoko raMwari kupfuuridza nenhume dzaakatuma, kusanganisira nekunyanya mwanakomana yache Jesu Kristu, kuti tirege kutsauka.
Mwari achiri kutaura here mazuva ano sezvaiita mushoko rake muBhaibheri?
Hongu, Mwari vachiri kutaura sezvavaiita kare. Tinoona kutaura kwaMwari nenzira mbiri. Mwari vari kutaura kuburikidza neshoko ravo riri muBhaibheri. Kaverenga pana vaHebheru 4:12 inotiudza kuti Mwari vari kutaura nesu even neshoko ravo nhasi uno. Nokuti shoko ramwari hanzi ibenyu, harina kufa, harina kuora, uye rine simba. Simba rakanga rinaro parakataurwa rikanyorwa neparinoverengwa iko zvino isimba richiripo. Mwari vachiri kutaura kuburudza nezvakanyorwa mubhaibheri. Bhaibheru 13:8 inotiudza zvekare kuti Mwari ava havashanduke, ndivo vamwe chete wazuro wanhasi nekusingaperi. Kutsinidzira zvandataura kuti zvavakataura mushoko ravo zvichiriko kureva chirevo even muzuva ranhasi.
Ko kutaura nevanhu kwaMwari kwakaguma here?
Ukaverenga kuna Joel, muprofita Joel chapter 2 paverse 28 to verse 29 zvakazova zvakakotwa kune mabasa avapostori chapter 2 verse 17 to 18 inotiudza zvekare kuti Mwari vari kutaura nhasi uno kuburikidza nevatendi avo vakagamuchira chipo chomweya mutsvene. Mwari vakaunza shoko ravo kuburikidza nevakagamuchira mharidzo neruponeso runouya nezita raJesu Kristu neropa raJesu Kristu. Saka tinoona kuti Mwari vari kutaura nanhasi uno nevaprofita, nevanorota hope, vanoparidza, vaapostora, vadzidzisi, vafudzi. Vese ava vanhu vakapiwa simba iri naMweya Mutsvene.
Avo vanoti vanzwa Mwari achitaura vanhu vakaita sei?
Inyaya yekududzira inogona kusiyana zvichienderana neruzivo runenge ruripo. Tinoona kuti tine kududzira kuviri. Vamwe vanoti Bhaibheri munya, saka havaravi Bhaibheri vachibata pakuti Mweya wakapiwa vanhu kutaura zvaMwari. Vamwewo voti kutaura kwose kwaMwari kwakanyorwa kumubhaibheri. Saka ndo maonero maviri aripo.
Vanoti vanzwa Mwari achitaura vanhu vakaita sei?
Mwari akapa vanhu zvipo. Zvipo zvaakapiwa zvipo zvaMweya Mutsvene. Saka kana vari vashumiri veshoko vanokwanisa kutaura izwi raMwari nokuti vakapiwa chipo chakauya nekuburikidza nekugamuchira Mweya waMwari. Vanogona kutaura soko raMwari kuti vanzwa naMwari vanofanira kunge vari vatendi vakatenda muna Jesu Kristu, vachitaura kuburikidza nesimba raMweya Mutsvene. Shoko rinotaura, tarirai ndinokumbidza kuuya, umwe nemumwe achapiwa mubayiro nekuda kwokubata kwavakaita. Mwari wenyasha ave nemi patakatarisa kwaari, iye muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu muna Kristu Jesu. Aleluya. Amen.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wandie ndichiti ivai nesu zvekare zvondo rinouya patichaenderera mberi nenyaya iyi. Ivai nezvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakurudzira vanhu kuti varatidzire sezvo munyika maberekera ingwe. WFP inoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere nezviuru mazana matanhatu vanoda chikafu muZimbabwe, zvikuru kutanga mwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, murare zvakanaka vatereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.